Sabati wande uza wakuda kuita wabaite Jinotanga nisa kupawano Umoye kukara muno Kana wane makore wari Kukara muno zisiripa mchemo Jinotanga nisa kupawana waka uya ne program Waripa program ya chinoti daka Wana waka uzwa ne wabereki Zisiripa mchemo Asi wane ngu wabari muno Wakafunda muno Wano kwanisa na wu Kunge wachipiwa mpumo yukukara muno sema permanent resident juno sanganisa kuwezera maviza diversity visa chirongwa che kuda kuti vanhu vawande vanobva kune dzimwe nyika pare zvino maviza ari pa 55,000 zvino vabaiden vari kuda kuti akwidzwe to 85,000
zvimwe zvinogona kuchinja zvakaita sezvipi
chirongwa chavo chinosanganisirawo kuda kuti vana vakashukaniswa nevabereki munguva yavatrump vakwanise kunge vachisanganiswa nevabereki vavo zvinosanganisira kuchinja mitemo mumatongerwo evanhu vari mudeportation kuitira kuti vana vanenge vachipinda mumacourts aya vakwanise kunge vane mumiriri anobhadharwa nehurumende zvinozotiwo kana kuine vamwe vasiri vana asi vari vanhu vanokodzera kuti vakwanise kunge vachibatsirwa sevanhu vanenge vaine pfungwa vanenge vane kurwara kwepfungwa vakwanise navo kunge vachiwana mumiriri muimmigration court anobhadharwa nehurumende
sei nyaya iyi yeimmigration ichinetsa kugadzirisa sezvo vaimbove vatungamiriri veamerica vazhinji vakaedza kuigadzirisa asi vasingabudiriri
nyaya yeimmigration inotinetsei nokuti pare zvino yave kuitwa kunge inyaya yeganda naiya yave kuitwa kunge inyaya yekuti imi munoda kutengesa nyika kune vanhu vari kubva kunze isu tinoda kuchengetedza nyika against vanhu vari kubva kunze saka inyaya yapoliticizwa nenzira yanga isipo kare saka zvakunetsa kuti vanhu vakwanise kuwana mukana wokushanda pamwe maRepublicans nemaDemocrats vachigadzira nyaya yeimmigration
kana vaBiden vakabudirira zvimwe zvingatarisirwa kupindurwa zvakaita sezvipi
vakabudirira vaBiden ndinofunga zvichabudirira zvakati wandei tatava neshanduko rechirongwa chedhaka kuti vakwanise kunge vachiwana mapermanent residence vana vari muchirongwa ichi ndinofunga paine kuregerera kune vari munyika zvisiri pamutemo atiziva kuti ndiani acharegerera uye ndezvipi zvimwe zvinodiwa kuti munhu achiregerera asi ndinoona kunge pachange paine kuregererwa kweamnesty kune vanhu vari muno zvisiri pamutemo kune zvizhinji zvakaitwa navamutungamiri vatrump vachitsvaga kutsitsira kupinda munyika zviri pamutemo naika vachishandisa maexecutive order izvi ndinoona zvese zvichikwanisa kunge zvichidzoserwa pazvanga zviri before Mr. Trump came in
zvinogona here kuti kana pakauya umwe mutungamiri weamerica vaBiden vabva pachigaro anogona kudzima zvese zvinenge zvaitwa navaBiden
handifungi kudaro zvinodzimika zvinhu zvinenge maexecutive orders maexecutive actions naika izvi zvinhu zvinenge zvichiitwa nemutungamiri ari mubato rake reexecutive zvisinei nezvichabuda mucongress mune vanyori vemutemo zvikaiswa pamutemo handifunge kuti zvinokwanisa kunge zvichibvisisa nekuti pare zvino zvakaiswa pamutemo weimmigration ndezva1996 naika saka tasvika pane muna 2000 muna 2020 since 1996 vachizama kunge vachizvichinja saka vakakwanisa vaBiden kuzvichinja ndinoona kunge zvichagara makore akati wadai